Ndinokuchingamidza nemufaro vateereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muri kuchipiwa nenhasi Rechoto ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutaura naMai Kudza Ikadzombe, kanzura weWard 41 muHarare. Tinokuchingamidza nemufaro Mai Kadzombe.
Ndinotenda zvikuru vachoto.
Kanzura semunhu mutsva ari mukanzuro yeHarare, munonzwa sei nekuva nechinzvimbo chaminacho ichi?
Ndinofara zvikuru kupiwa mukana wakadai soo. Miriro vagari vemuno muguta reHarare, iro rinova capital city reZimbabwe. Mukana wakakura wandinokoshesawo nemwoyo wangu.
Semunhu wechidzimai, munonzwa sei kushanda basa renyu mukanzuro yakazara vanhu varume?
Chokwadi hazvisi nyore kuti uve mudzimai anenge achitenza pakati pevarume. Ndine chinzvimbo chepamusoro. Inini ndakasarudzwawo kuti ndivewo chairwoman wekomiti inoona nezveenvironment. Ndiyo komiti inoona zvemvura, zvesuweji, zvetown planning, zvemarodzi eguta rese reHarare. Semukadzi mumwe chete anenge aripo pandakakomberedzwa nevarume, munoona dzimwe nguva nangu ukataura zvinhu zvinenge zvine udhamu, zvinenge zvine musoro, unoona vanhu vachikutarisira pasi. Saka unotozofanha kupedzisira utori mukadzi anenge akatoshinga uchimira pane zvinhu zvaunenge uchiita nemwoyo wako wese.
Mai Kadzombe, matini muri sachigaro wekomiti inoona nezvemvura? Tiri kuona kuzvo kuti guta reHarare rine dambudziko remvura. Nyaya iyi mukuifambisa sei?
Dambudziko ranga richiitika nderekuti mvura yanga isiri kunaya. Iko zvino tiri kutofara tichiona mvura ichinaya. Malevhel zedu mudhemu reLake Chivero anga adzikira zvisingaite. And uye tinoona nzvimbo dzinenge dzichitungidza neruwa dzichiisa china inobva yesuwa ichiundwa directly into Lake Chivero. Izvo zvanga zvichikonzera kuti mvura irimo muLake Chivero shoma yacho ive yane china yakanyanya. So pakuzotenga mushonga tanchizoona kuti tanta kushandisa mushonga wakawanda zvenguva mushonga uyo uchizokurirwa. But izvezvi kune kunaya kuri kuita mvura, tinovimba kuti zvichaita nyore.
Mungatiudzo here kanzura Kadzombe zvamuri kuita sekanzuru kunyatsokuona kuti izvo dambudziko remvura iri ragadziriswa zvachose muHarare?
Kugadzirwa haringakwanise kugadzirwa rose kamwe chete. Chitove chinhu chekuti tichatobatana nevehurumende varitavarovesenta gavhenment kuti tibatirane kuti vatipewo mari inenge ichigadzira mbijana mbijanawo, tikambotangawo nemapaipi tozotangawo nezvimwe tichiwedzera tichiwedzera. Because nokuti mvura yachona ine zvinhu zvakawanda zvinoda kugadzirwa, but zvinhu zvinogadzirisika zvazvo.
Sakanzura wechidzimai Mai Kadzombe, zvii zvamuri kuitawo mukuona kuti zvomasimudzira vanhukadzi munzvimbo yamunomirira?
Munzvimbo yandiri kumirira zvandatanga nazvo mubhajeti ratakaita ra2019 ndemeku kutizvoni mukwanise kuitwe panzvimbo panoberekerwa vane maternity clinic. Tine kliniki yatinayo padhistrict yedu. Ndakakombekedzawo vamwe vandinotenda navo mukanzuro pataita mabhajeti aya kuti kliniki yatinayo iwedzerwe pave nematernity clinic. Saka tanga tichiona vagari vemumaubhura muno vachienda dzimwe dzenguva kunzvimbo dzekure kunge kuMount Upton kuna nadziva rachekwa vachinoedza kunosununguka ikoko. Apa zvinenge zvave nyorewo nenyaya yekuti tenge tavaitirawo matenesi padhuze navo.
Mashoko enyu ekupedzisira Mai Kadzombe kune vanhu vakateerera Studio 7 panguva ino?
Inini ndoda kukurudzira vamwe madzimai tisatyisidzirwe, tikwanise kuvawo munzvimbo dzinenge dzichikwanisa kupa mukana wekubatsira vanhu. Musha mukati, musha uno weZimbabwe, tisu madzimai ngatibatanei, tibatsirane kugadzirisa nyika yedu. kuti tiendere mberi.
Tinotenda Maika Dzombe nekuva nemukana kutaura nesu pano pa Studio 7.
Tinotenda.
Panga makateerera kuna amai kudzaika Dzombe, kanzira weward 41 muguta reHarare, muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa pamhepo nemugora wega wega naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7 ari muWashington DC. Asi nhasi uno machipiwa neni Rachel To ichiti muve nezuva rakanaka.